Mumwe wevacherechedza zuva ranhasi vakaungana nevamwe ndiva Clifford Chikuya veSalvation Army. Vachikuya vachizuva ranhasi rakakoshera mutendi wese nekuda kwekuti kufa kwaJesu Kristu kwakaita kuti vakwanise kunzi vana vamwari uye kurarama kwavo kuchikonzerwa neropa raJesu.
Kunyanya nekuti kuti tinzi vaKristu, chikonzero ndechekuti Jesu vakatifira pamuchinjikwa. Uye kuti tisukwe zvivi zvedu. Uyezve zvakaita kuti nesiwo takanga tisina kodzero yekunzi vanhu vamwari tikwanise kunzi vanhu vamwari.
Vachikuya vati kunyange vasina kuungana sezvavanotarisira nevamwe nekuda kwechirwere cheCOVID-19, vati zvakanaka kuti vanhu vazvichengetedze kwete kungomirira kuchengetedzwa namwari ivo vasina zvavari kuita mukuzvichengetedza.
Utenda kuti isusu takuona kuobserva maCOVID-19 regulations. Tiri kutesta vari kupinda, tiri kumaintaina social distancing, tiri kumaintaina even the size of the crowd iripo kuitira kuti tichengetedze utano, nekuti hatingati mwari vanongotichengeta chete zvisingazvichengetedzewo.
Mumwe mutendi weAnglican Church, amai Justina Goredema, vachizuva ranhasi vanorirangarira sezuva ravakafirwa naJesu.
Zuva ranhasi rakatikoshera pakuti ndo patinorangarira rufu rwaJesu Kristu. Takatifira, akanunura kubva muzvivi zvedu. Saka paakauya kuzotifira ndo patiri kurangarira nhasi. Mwari vakatinunura mune zvakawanda, even kubva paudiki kusvika pari zvino. Ndandisingambotarisira kuti ndichava nevana, ndichava nemba, asi ndimwari. Even kana zvese zvandakaitawo kusvika ndikure kundirarama, ndimwari.
Munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches, Reverend Kenneth Mutacha, vati zuva ranhasi riri kupembererwa nevanhu vakawanda vari mudzimba nokuda kwechirwere cheCOVID-19. Asi vati izvi hazvishamise nekuti Paseka kana kuti Passover yekutanga yakaitwa mudzimba apo vana veIsraeri vakazviita vasati vabuda kubva muutapwa kuEgypt.
Nokuti iyo Pasika yekutanga vana vekwaIsraeri vachidzikunugwa kubva muEgipita vakaiita mumwe noumwe mudzimba dzavo. Kudla kwavakaita Pasika yekupedzisira muEgipita vakaita mumwe noumwe ari mudzimba dzavo. Saka hazvisi zvinhu zvitsva zvirimo munhoroondo yechikristu netsika dzechikristu kuti zvinogona kuti vanhu vange vachiita Pasika yakadai vari mukati medzimba dzavo.
Reverend Mutacha vachizuva ranhasi rakakoshawo nokuda kwekuti kufa kwaJesu Kristu kunobatanidza vanhu kuti vawirirane uye kubatanidza vanhu naMwari. Vatiwo kana vanhu vachirangarira zuva iri vanofanirwa kurangarira nyaya dzekumanikidzwa kufa kusina tsarukano uye nyaya yeutongi husina kunaka munyika dzakawanda.
Uyezve rakakoshera vanhu chero vasiri vaKristu nenyaya yokuti kana tichirangarira nyaya dzekumanikidzwa kufa kusina tsarukano, nyaya yeutongi husakarurama mukati menyika dzese, vanoti kana tichirangarira zuva irori ndezvimwe zvezvinhu zvatinofunga nenyaya yeGood Friday.
Kunyange hazvo vamwe vatendi vaenda kukereke nhasi mangwanani nemasikati, vakawanda vavo vachaenda manheru sezvo vachiti vanenge vorangarira kufa kwaJesu nguva dzemasikati dza3 PM. Mumashoko avo ezororo reEaster, mutungamiri weMGC Alliance uye vari mufundisi vaNelson Chamisa, vati nguva ino ngaive nguva yekuwana tariro pakufa nekumuka kwaJesu uye kuti nyika irambe iri mumaoko aMwari.
Saka tiri kuonawo kuti Easter iyoyi inoratidza simba raMwari, inoratidza rudo rwaMwari, inoratidza chipo chaMwari chatakupuwa chimwanakomana wake Jesu Kristu. Isu sevenyika tiri kuti dei taramba takangosumanga mumaoko aMwari, nyika izvarwe patsva, Zimbabwe to be born again.
Vachamisa vati vanhu vanofanirwa kuremekedza rudo, kuwirirana, kunzwirana tsitsi, kusaitirana utsinye, kusashungurudzana, kusarovana uye kusashorana. Vati vanhu vanofanirwa kubatana kuitira kuti nyika ifambire mberi.
Nyika ive inoremekedza kudanana, rudo, rugare, runyararo, kunzwira vamwe tsitsi, kusaitirana utsinye, kusasungana, kusazvindikitana, kusarovana, kusavengana, kusanyombana nekushorana. Nyika itarise kumberi kuti tivandudzane nokuti zvanza zvinogezana. Tiribvi nemupimbira gumbo rimwe chete. Ngatibatanei pamwe chete sevana veZimbabwe, tiende senyika yedu mberi, tigadzire zvinoda kugadziriswa.
Vachinyora wapadande mtande ravore Twitter, mumiriri wenoto numparamende, vachemba muliswa, vakurudzira vanhu kuti vachengetedze mitemo yekudzivirira chirwere cheCovid-19, vachiti nzendo dzive shoma, sezvo chirwere cheCovid-19 chisiri pazororo. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vakakomekedza svondo rino kuti mitemo yekudzivirira chirwere cheCovid-19 itevedzerwe. Vadzidzi vezvikoro zveboarding vakanzi vagare muzvikoro zvavanodzidza uye vakakurudzira vanhu kuti vagare mudzimba dzavo senzira yekudzivirira kuchirwere cheCovid-19. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.